saya tiaichakwanisa kupa vacherero zvicherwa vemigodhi magetsi. Zvikureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo nekuti kwemakore mazhinji vezvicherwa ava ndo vanounza foreign currency zhinji munyika inosvika 70% of total foreign currency earned by Zimbabwe. Saka zviri kureva kuti kana vasina kupiwa magetsi havachakwanisi kuchera zvicherwa izvi, zvokonzeresa kuti nyika ichapinda panjodzi yekushayiwa mari yekunze yakati o. Zvakare zvinokwanisa kukanganisa futi nhau yemainvestment mainvestors.
Ko sei muchidaro muzvinafundo mugano?
Tiri kuona kuti mainvestors ange achiuya kuZimbabwe vange vakanyanya kurerekera kuenda kumamining. Saka kana nyika yakushayiwa magetsi, zvaakureva kuti mainvestors vachatya kuuya muZimbabwe.
Ko hapana here zvimwe zvingaitwe nevemaindustries kuti vakwanise kuramba vachichera iyo migodhi?
Mining is a very expensive project yekuti haikwanisi kusupportwa nemagenerators sezvi tinoona manufacturing companies. Saka zvinoreva kuti vanhu vachashaya mabasa nekuti vachamira kuoperator. Zvichireva kuti kana zvadaro zvakare, target yehurumende yekugadzira inonzi $12 billion mining economy yaenda musango.
Zvataurwa navagata izvi zvakushamisa here?
Chinoyeunika chamanza ndechekuti ndiri kushayiwa kuti chii chambonyanya kuitika kuti ZESA itadze kupa magetsi kune vemugodhi, nekuti mazivira atinoita kwemakore mazhinji apfuura, tingati matatu apfuura, tinoziva kuti vemamining companies ava vange vachibhadhara magetsi nemaus dollars. Saka mari iyoyi iri kuenda kupi? Zvekare ndiri kushayiwa kuti hurumende zvavanogara matara vemukabhineti ndo zvavauyira naire izvozvo zvine national security threat yakadai kuti nyika ichapedzisira yaenda kunomira nekuti foreign currency inonge isingachauyi. Ndaifunga kuti announcement iyo yaitwa nezesa is misguided, isaifanira kunge yatoitwa zvachose.
Nechikonzero chei?
Nekuti paifanira paritorwa matanho ekugadzira dambudziko ringadai reisangana nezesa, pane kuti vamhanyi kunoudza nyika zvinhu zvinotyisa kudaro, kuti zvokuti munhu wega wega paari anonge akuona kuti remangwana harina kujeka.